handioni sekuti chingava chinhu chingaremera vanhu kuti vave neownership yakadzika pamusoro pemunda wavanenge vachishandisa. Nyaya yecompensation iyoyo isu tiri muZimbabwe Farmers Union tichikurukurirana pamusoro penyaya dzakadai, tinee tichiona kuti idanho rinokwanisa kuti ritipe chiremera munharaunda yatinogara uye zvekare nepasi rote, kuti vakanga varipo paminda iyoyo sekuzwisisa kuri kuita hurumende kuti vanofanira kupuwa compensation kwete yeland, asi kuti compensation yemadevelopment avakasiyari ipapo zvinhu zvavakashandira. Saka zvinhu zvinofanira kuti zvitariswe izvozvo zvitariswa nenzira yekuti hakusi kuti tangosvika tikatora yekutora haisisiriyo inokosha zvikuru. Nyaya yavapo ndeyekushandisa uye nekugona kuti uripo unokwanisa kuti izvi ndezvangu nenzira yekuti wakabvita miripo ikakondipi endawo kuenda kunorumba chikwama chatingataura tichiti isusu checompensation.
Asi varimi ivava munoona vachikwanisa here kubhadhara mari idzodzi?
Right. Panyaya yekuzobhadhara apo pachaneta, nekuti zvinoenderana zvimwe nenyaya yekuti munda uri kushandiswa zvakanaka here, vechipiri murimi awana here mari yekuti agone kunorima, vechitatu mamaketi acho aripo here anotsigirana nezvinhu zvakaita saizvozvo, uye kuti paurimi hwake hwese ari kuitawo here profit. Ipapo ndopandingati ndo panotoda kutogadzirisa.
Asika vanhu ivava vaikwanisa kunge vachiwana rubatsiro kubva kumabhanga, zvinove zviri kutadzwawo kuitwa nevarimi varipo iye zvino, hurumende inotarisawo sei dambudziko iroro?
Ndo nyaya iri kuita kuti paite mutauro panyaya yecompensation. Ndo zvandataura zvinoenderana nekutiwo futi vanokwanisa here kuti varimi vanokwanisa here kuwana mari kumabhanga.